Vatengesi ava vanoti gore rapera vanhu vaishaya pekutsika nekuwanda kwavo vachitenga zvinhu pamusika uyu. Asi gore rino kune vari kudzokera kumba pasina chavatengesa. Mumwe mudzimai wechikuru anofamba nemadondoro Gogomolini Madzamba vanoti havasi kuwana mari sezvo vanhu vari kutadza kutenga zvinhu nepamusana pedambudziko rekushaya mari.
Hakuna mari, hatipana chatiri kumbotengesa nekuti hakuna maforeinasi. Maforeinasi ndo anotenga ati, ndo atinotengesera. Hudhu ndatinoya kutengesa nezvinhu zvakadhirewa zvechinyakare, mbira zvese nemhuka dzakavezwa, mamasiki zvakawanda, hosho. Ndezvinhu zvatinonyanya kutengesa. Hakuna bhizinesi, hapana. Vanhu vachatokuwara nenzara kana kutobhadhara school fees hameno, tinozoona kuti kana kuna vakauyawo tivachavakudzokera pamwe vanogona kuzotenga hozi kana mapainting chaiwo, havasi kutenga.
Hapana chavari kumbotenga. Waya zvese vanochitenga kuna vachiri kumbotenga.
Amai Gladys Chodo kufa avo vaimboshanda muhurumende vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka nepamusana pedambudziko remari.
Zvinhu zvanorara rakati macash shortages achi vanhu mabasa havana mabasa. Saka masales ataiita onyatakuita iye zvinoizvi zvatosiyana. Towards Christmas today taichiita masales ekuti taitoita mamwe malate night shopping kutoisa malights ekuti tinopedza kuma7 kuma8 but iye zvinoizvi hazvisiri zvikuitizvo. Because vanhu havachaiwana mari yakawanda, vakatowanawo mari yekuti vadye zvavazoiwana yekutenga mbatya, vashoma vari kukwanisa kuzviafoda izvozvo. So business generally radzikira.
Asi mumwe mukomana Pondai Pirato anoti zvinhu zvake zviri kutengwa chaizvo nekuti anotambira kubhadharwa neecocase.
This year vanguva chokwadi zviri nani than last year. Because last year takanga tiri pamahwani yekuti mari kwangusina. Plus pakazongopindawo mabhondi tikatanga kuitawo mari zviri nani. Like now so far zviri nani. Handingati ndezvimwe zvezvi zvekuti tingoti tikawana mari timbodai dai tichitiita. But onozvi pakangonzi hakuchatengeswa mari hakuchaitwa sei zvabhoo. Takungoti kana iriko keshi munhu anongotenga straight. Totengesa hembe fashion tinohodha kunze kwenyu. Tohodha kukasiyana Jobe kuTanzania, Botswana, Moscow. Sofa zvegwerinori zvazvo padhis Christmas rabo.
VaVictor Zirewa vanotengesa mafoni vanoti gore rino bhizinesi riri nani nokuti mafoni avo ari kutengwa chaizvo, asi dambudziko zvakare nderekuti vari kutenga neecocash.
Bhizinesi like this year ziri kuratidzika kuti zviri nani, dainge siri nyema ecocash zvayo. Vanhu vari kufambawo vachitenderera uyo vachifambawo vachitengawo vachimboti rimembawo mamacustomers edu. Zvati kushuvira ndezvekudai angu dai kurutiwo ecocash yacho maybe kana taikwanisa kuwanawo mari yacho like yatichiswipa yatichiita meecocash tichiita sei kuti bhizinesi riri riendere mberi.
Vamasiwa Nyamundanda vanotengesa hembe dzemhando yeAfrican Attire vanoti zvinhu muZimbabwe hazvina kumira zvakanaka, ndokusaka bhizinesi repaAvondale Flea Market risiri kufamba zvakanaka.
Business is slow, harina kunyatsokuita sezvarinoita mamwe makore ese. Slow this year sarinongoda kungoti pamwe I think zvimwe zvinhu zvacho I think inyaya yekuti pamwe zvinhu hazvina kumira mushe munyika. It's also I think kuti nyaya yecash because also people are only buying ecocash, we're not getting the hard cash, we're only getting ecocash. I sell these African attire bags and accessories, that's what I do.
Avondale Flea Market inofarirwa neruzhinji rwevagari vemuHarare nokuti hapana tsvina sezvinowanikwa mudzimwe nzvimbo, uye yakarongeka chaizvo. Asi gore rino huwandu hwevanotenga hwakadzikira pasi zvakanyanyisa. Ndakamirira Studio 7 kuAvondale muHarare, ndini Kirimu Dzamiri.